Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10, 2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubatana munyika kuti nyika ifambire mberi. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vari kungotaura zvisiri kuitwa nehurumende. South Africa neAmerica zvokandirana makobvu nematete. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vose kuti vabatane nechinangwa chekuti Zimbabwe ive neremangwana rakajeka. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwavatinaye chigudu kumarinda eHerozi eka muHarare nhasi. VaChigudu vaive murwi wehondo yerusununguko uye ndemumwe wevekutanga kutumirwa kuNorth Korea kunodzidziswa zvehondo vari pasi peZipra. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro weAfrican Cause Trust vaElton Zike kuti tunzwe maonero avo.
Mutungamiri wenyika Comrade D.D. Mnangagwa varamba vachipa nhoroondo maringe nehunhu nemunhu aiva Comrade Tinaya Chigudu. Mukushinga kwavo, mukutarira kwavo mperi mudonzo rekubudiririsa nyika, vachiramba vachishanda vari muhurumende kubva zvakawana nyika kuzvitonga kuzere.
Imi zvamabata ndezvipi mumashoko avaMnangagwa?
Mutungamiriri wenyika ari kunzwisisa kukosha kwekuzvibata, kukosha kwekunge vanhu vakatarira mberi vachichenjera nekuziva kuti rusununguko harwui kana vanhu vasina kunge vane tarisiro yemberi. Kana vanhu vasina muono wekuti mberi vanenge vachida kuzenge vachiitei. Ndosaka muchiona pari kufambwa nedonzvo Revision 2030 na Comrade D.D. Mnangagwa.
Vanhu vari kuinzwisisa here Vision 2030 iri kutaurwa iyi?
Hongu, veruzhinji vanogona kusava nekunzwisisa kuti Vision 2030 tiri kunangepi senyika. Chibudiriro yatinofanira kunge tichishandira tese zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vatambirana sei nezvataurwa navaMnangagwa izvi?
Ruzhinji runotambira mashoko emutungamiri wenyika nokuti ndovanoti pagwara ratinofanira kufamba naro. Tichivatsigira semutungamiri wakasarudzwa nevanhu mupfurikidzwa nekuvavhotera muna 2023.
Asi kavamwe vanoti kutotaura pfungwa dzavo kwatowedzera kutyisa pane zvakwaive kare, asi purezidendi vachitaura kuti runyararo rudo kuwadzana.
Mutungamiriri wenyika zvakare ari kubata nyaya yekubatana, nyaya yerunyararo, nyaya yerudo, nyaya yekunzwisisa kuti vamwe vanogona kunge vane maonero akasiyana asi tinge tichigamuchirana semaZimbabweans kana kuti sevana nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro yesangano reAfrican Cause Trust vaElton Zike vari parunhare naIvan Zisininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivan Zisininga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Havazininga, zvina zvina kumira zvakanaka. Ma drama taona kuiroseka huko anhasi anorakidza kuti zvinhu kumberi kwazvina kumira mushi. Makaona vanhu vakubudirana pachena zvakadaro kuti vari kuimbira President Mnangagwa, vari kutivi vari kuimbira General Chivenga. Muzano PF hatina kubozviona zvakadaro kana nguva yamugabe chaiyo kuti vanhu vanonyatsobuda pachena kuti isi tiri kudiviri. Especially vanobuda pachena vachiti President aripo pachigaro nguva iyoyo, hatichamudi, tiri kuda vice wake.
Zvinorevei zvavambofana vamunangagwa hanzi vataura iwani nyaya yekubatana nerunyararo?
Zviri kurakidza kuti zvivindi zvaakurakidzwa nedivi iroro riri kuda vaGeneral Chivengwa riri kutorakidza kuti raane zvivindi. Pane parakatsika, pane zvariri kuziva and harichatya, raakutoziva kuti aiwa pane zviri kuitika.
Ngatimbodzokai pavision 2030 apa, yakajeka here kuvanhu nyaya iyi?
Nyaya yevision 2030 taakutoziva isu kuti hainei nekusumudza upfumi hwenyika. Ivision yakatoiswa gore rakaisa kwayo vanhu vatoi nepfungwa idzodzo mumusoro yavo yekuti zvinotoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro kusvika 2030. Ndo zvazvaingoreva, ndokuti takabhoti sezvo mavision mamwe achiitawo kana 50 years 30 years, asi mutungamiri anenge achizviziva hake kuti aiwaka hazvirevo kana vision iri yenyika, ini pachangu mutungamiri ndini ndinofanira kuiona kuti yabudirira. Ndinoindowo pandinosvika ndobva. Umwe mutungamiri opinda oenderera mberi kusvika vision iyoyo yazadziswa. Umwe anogona kutoti vision 2060 chakuti, asi tichiziva kuti hatisi kuti iwewe wazvitanga wacho ndiwo uchapedzisa rwendo. Uchapirawo umwe kuti aenderere mberi nerwendo apedzise.
Zvinonzi wani zvine kuvandudzwa kweupenyu nebudiriro kwevana veZimbabwe.
Vanga vachitoti vision 2030 iri kutoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro. Zvanga zvisinei nezvekuti apa middle income economy, zvanga zvisinei zvekuti vanhu vagare zvakanaka, infrastructure development dzavari kuti taura idzozvo nezvimwe zvidevelopment zvavari kutaura, industrialization, kwete, hazvinei nazvo. Chavari kurevera apa ndechekuti ivo varenge vari pachigaro, ndo vision yacho iyoyo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare kukadoma naIvan Zisininga weStudio 7. Bato riri muhurumende yemubatanidzwa muSouth Africa reDemocratic Alliance raendesa mapepa kudare repamusoro reHigh Court richipikisa mutemo wekutora minda isiri kushandiswa kana kuti Expropriation Act, uyo wakonzera kuti pave neropa rakaipa pakati pehurumende yeSouth Africa neAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakabva vazivisa kuti hurumende yavo yamira kupa South Africa rubatsiro nekuda kwemutemo uyu vachiti ndeverusaro raganda. Vakati varungu vari kutarirwa minda vakasununguka kuuya kuAmerica kunopotera. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakambotaura nechipangamazano chavaTrump shoroma vaElon Musk, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Ukuwo bato rinopikisa reUmkondo weSizwe kana kuti MK raendesawo sangano reAfriForum kuMatare richiti kunyepa kwariri kuita kwakafanana nekupandukira hurumende, sezvo vari kuti ndiro riri kuudza vaTrump zvemanyepo. VaMusk vari kutiwo mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vatemerwe zvirango. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashorawo danho reAmerica vachiti zvinoitwa nehurumende dzezvevapambe pfumi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Ndoona kuti America ipapo yanyanya kumanya zvayaita, handifungi kuti zvakakodzera. Nyanya sei takatarisana nekuti mutemo uyu hausi kutorera vanhu, kungoti taakutongotora. Uri kuti hurumende ipiwe masimba ekukwanisa kutora nzvimbo kuti padetserwe kuti vanhu vasina kugarisika zvakanaka vagarisikewo zvakanaka, vanhu vakamanikidzana. Saka kupiwa hurumende, kupiwa masimba kwaitwa hurumende, hatisati taona zvakaitikavo kumwe zvekuti minda iri kutorwa, vanhu vachiurawa vachididiri, hatisati tazviona kuSouth Africa. Tangoona mutemo uyu. Mutemo uyu mukautarisa wakasiyana neweZimbabwe wakazoiswapo kupedzisira paitorwa minda. yainzi waka facilitator yainzi fast track land resettlement program iyo wanga waka nya wanga waka shunga zvine ndi wakaita kuti pane nekufambiswa kusina kunaka kwezvino asi South Africa vangoti vaita mutemo ungapawo hurumende nekuti zvakakosha kuti vanhu vakamanikidzika vave vanopuwa dzimwe nzvimbo dzekugara.
Ko vari kuti vachena ava vakatorerwa mapurazi zvinozoguma zvoita semuZimbabwe kuti vanhu vanenge voziya zvakare nenzara?
Dei kuri kuti South Africa yanga yaisa mutemo wakaita seuwo muno wakanzi yavanotorerwa asi hapana compensation izvo zvokuda taizvihwisisa uyewo kuti vose ngavatorerwe but paringonzi government hurumende yapuwa masimba okuti ikwanise kuakwaya lendi yeye zvinoitika ndezvekuti pari zvino hurumende inotokwanisa kutenga maybe kuburikidza neyainonzi winning buyer winning seller basis but dambudziko rinoitika nderekuti panogona kunge pasina ari kuda kutengesa saka hurumende inofanirawo kuvawo nemasimba ekuti kana zvanyanya kuti vanhu vamanikidzike ikwanisike kuti hai nini hongu hamusi kuda henyu kutengesa asi taa kuti vade matengesa kuti vakati vepapo vagaraka izvozvo zvinhu zvinenge zvakanaka asi tikazoti tinoisa mutemo wokuti hurumende dzisaisa mutemo munyika yadzo tinenge takundikana.
Tichitarisawo vamwe vari muhurumende yemubatanidzwai veDA vaenda kudare repamusoro vachiti mutemo uyu ngaobviswe, munoona sei danho iri?
Danho ratorwa neDA iroro rakangoda kufanana nedanho riri kutorwa neAmerica. Handifungi kuti rino musoro asi dei kuri kuti veDA vari kuti kana ivo vaTrump dei vachiti hongu pane zvatoitika zvekuti pane vanhu varovwa vakavurawo vakadzingirirwa kubva kumapurazi avo zvisiri pamutemo uye paitwa zvekuti vanhu vangotoregwa ngonzi chindai vosiwa vasina pavaiswa vosiwa vasina kupuwa chouviri kana kuti compensation izvozvo tingati zvingajustifya kana kuti zvingaikodzeresa kuti kuinzwe kumatare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunhare muHarare naBlessing Zuluwe Studio 7. Vateereri, echinoi chiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link, asi kune vanoda havo kushandisa link, endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Chimwe chikwata chebato reCCC chinotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube chashevedza vanozviti ndiwo munyori mukuru webato reCCC vasengezo Shabangu kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vanotsautsira kana kuti disciplinary committee mushure mekupomerwa kwavo mhosva dzekutsaudzira gwara remusangano vachizvipa masimba ekuronga bato avasina. Gwaro raonekwa Studio 7 rakanyorerwa vaShabangu riri kuti vanofanirwa kumira pamberi miti iyi nemusi wechitaru manani zvakare, asi harina kutara mhosva dzavagume, asi gweta uye vachitaura vangu vanoziva mulilo vaudza Studio 7 kuti tsamba inonzi yakapiwa vaShabangu poka kuno uyu yakasiyirwa mudzimai wavo uye havana ruzivo rwekuti yakabva kunaani, zvichireva kuti havasi kuzoenda. Chikwata chavaNcube chakapomera vaShabangu mhosva yekushandura utungamiri hwebato muparamende zviri kunze kwemutemo, chakakwira kudare reHigh Court. Nyaya iyi yamirira kunzwikwa kudare reSupreme Court. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wechikwata chavaNcube waWillis Madzimure.
Ichokwadi kuti vakatambwa mapepa ekuvati vange vanoenda mudare redu rinotarisa nyaya dzevanhu vanenge vatsaudzira bhara remusangano nebhara rekonstitutioni yemusangano.
Chii chaita kuti vasvike pakudaidzwa kuti vamiswe pamberi pekomiti?
Kuita kwavo kusiri kuwirirana nemaitirwe anoitwa zvinhu mumusangano wedu weCCC. Musangano wedu weCCC unotevedzera constitution, nemusangano wedu weCCC une maitire hauneita pane chese chaunenge uchiita. Saka sekuti une mapandiko anoongorora nyaya dzose achingotambidzana kudaro kusvika pasvika panonzi musangano watema chigato kuti zvakati.
Saka vakabvuma here kunge vachiuya vachimira pamberi pekomiti?
Zvinenge zviri pavari kuti vanobvuma here kana kuti havabvumi. Munhu ukange watsaudzira maitirwo emusangano unobedzwa iwewo pachako unoona zvakakukodzera here kuti uende kana kuti uregedze. Asi kuenda kunoita kuti undonzi pabudiri rako renyaya yako zvakanaka, nekuti kudedzwa kusikutaura kuti unenge watonzi watorohwa nemhosvaka.
Asi vasha vangu inhengo yebato renyu here zvekuti mungavadaidza kuti vange vachimira pamberi pekomiti? Nokuti tinoona mazuva apera makamboendesana kumatare, matare anenge akati vashabangu vane kodzero yekuita zvavari kuita.
Hakuna dare rakataura kuti vachabangu vane kodzero yekuita zvavari kuita. Kana muchiri kuyeuka dare rakagarwa navava wamambo, ndo dare rakataura kuti vachabangu havagoni kuita zvavari kuita. Chakatiriwe taendera kudare chava chokuti tichiita kuti chigata vakapa chitevedzerwe. Ivo chavakazotaura ndechekuti aiwo kune nyaya yakakwidzwa yokukwikwidza mutongo wandakapa kuSupreme Court. Saka zvinofanirwa kuti ngazvichingondopedzerwa ikoko, muregedza kusana kuita izvi. Nokuti mazuva kuenda kuSupreme Court achanzi vapadhuzi, chiregedza nyaya inondopedzerwa ikoko. Kwete zvava kutaurwa kuti dare vakati vachavangu vane kodzero yekuita zvavanga vachiita. Nokuti kana makatasa vakanemiri, ini ndimi mutongi akapa mutongo wekuti vachavangu havasi kufanirwa kuita zvavanofa kunge vachiita. Hamungaiti musemu mutongi anosvika otizve aiwa vanofa kunge vachiitwa. Hazvigonicho.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheTriple C chinotungamirwa namuzvinafundo Wells Mancube waWillis Madzimure vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia iri kuchema vasem nyoma vakava mutungamiri wenyika iwe kutanga vakashaya nemusi wemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe. Vakatanga kutungamira nyika muna 1990 mushure mekunge Namibia yawana kuzvitonga kuzere kubva kuhurumende yerusarura ganda yeSouth Africa. Vanyoma vakapedza makumi matatu emakore vari muhopoteri vachitungamira varwi verusununguko. Asi kunze vanyoma vaizikanwa nekushora zvikuru nyika dzakabudirira pamwe nehongochani. Asi vaidyidzana neNorth Korea, Cuba, Russia neChina dzakavabatsira munguva yehondo yerusununguko. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadzokorora mashoko avo yekuti vari kutora dunhu reGaza apo vakawanda vari kukurudzira Israel nechikwata cheHamas kuti vawedzere nguva yekumira hondo. United Nations iri kuti kumbomira nyaya yekurwisana kwapa kuti vanhu vasaurayiwe nenzara vachiti chikafu chave kukwanisa kupinda mudunhu iri. VaTrump vanoti havasi kufara nekuti vanhu vari kuburitswa muhutapwa neHamas havasi kuratidza kuva neutano hwakanaka. VaTrump vati vari kuda kutenga dunhu iri vanhu vemuPalestine voendeswa kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano rinoti chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio chakaitwa svondo rapera chakafamba zvakanaka chose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinove chechina chakaitwa kubva musi wa4 kusvika musi wa7 mwedzi uno uye chakaitwa matunhu ose emunyika. Asi vamwe vabereki vanonzi havasi kufara nekuwanda kwenhomba idzi uye kubatana kwadzo zvoita kuti vatyire kuti zvinogona kukanganisa utano hwevana. Chirongwa ichi chaifanirwa kuitwa mwedzi wapera wandira asi chinonzi chakazoendeswa mberi mushure mekunge nhomba yanonoka kupinda munyika. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanove chiremba ku North Carolina muno muAmerica kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pechirongwa ichi.
Tinoona chirongwa chekuti vanhu vapuwe vaccination kana kuti immunization yepolio. Chirongwa chakanaka chose. Sezvatinoziva polio inokonzera mheta makumbo kana kuremara. Asi chirwere changa chaitwa yatinoti eradication chapedzwa pasi rese more or less. Saka vana vanofanira kudzivirirwa kuchirwere chepolio. So vaccination iri kuitwa, campaign iri kuitwa, chirongwa chakanaka chose ende chinofanira kuramba chienderera mberi.
Tirikuona kuti vana vanga vachidonhedzerwa nhomba inganzi 4th round. Zvichireva here kuti vana vamwe chete ivavo ndo vanenge vachidonhedzerwa nhomba iyi kechina?
Inenge ine pakati pekuti vana vakapuwa nhomba yekutanga vopuwa yepiri, uyezve kune vamwe vaya vanenge vasina kuwana nhomba pekutanga vaona vamwe vana vari kudonhedzerwa nhomba vochiuyawo vabereki vounza vana vaya kuti vawane nhomba. Saka vana vanenge vari pamastages akasiyana, tinovatiwo macampaigns, which means that tetri kukurudzira kuti vana munharaunda imomo vaya vanga vasina kuwana nhomba pekutanga kana paitwa second campaign vouya vawana nhomba kuitira kuti mwana wese zvake awaniswe nhomba.
Takanzwawo kuti pane vamwe vabereki vaigunun'una kuti nhomba inenge yawandisa iyi kuvana ine njodzi yaingakonzera here?
Njodzi handione sekudaro nokuti vana chiremba nanamukoti vanenge vari kutevedzera iwo hatinoti maprotocols. Maprotocols zinoreva kuti zvakaongororwa kuti mwana anofanira kuiswa nhomba kangani, whether ipolio here, whether ndeye measles here, whether ndeye rubera here. Saka vane maprotocols avanoshandisa veministry of health anovabatsira iwo kuti vaone kuti mwana wega wega anofanira kuwana nhomba yakadini like yechirwere chepolio. Saka kutevedzera zvinenge zviri kuyambirwa nana chiremba nebato rezveutano chinhu chakanaka. Hapana macomplications akanyanya kuwanda anowanikwa munhomba nokuti nhomba zhinji dzinenge dzakaongororwa over many years kumeka sure kuti maside effects ari very minimal. Saka handifunga kuti vabereki vanofanira kunyanya kushungurudzika kuti vana vazowana nhomba dzakati wandei.
Iyo polio kana kuti utachiwana hwepolio hunenge huchibva pari zvokuti vana vangatarisirwa kunge vachidonhedzerwa nhomba yekudzivirira gore roga roga?
Chirwere chepolio ivirus inokwanisa kuwanikwa sometimes mumvura, sometimes tingati iyo mumhepo nezvimwe zvakadaro. Saka chirwere chokuti chinokwanisa kana vana vakasadzivirirwa vakakwana chinoramba chichipararira iye atinoti herd immunity. Saka zvezvichida kuti vana vakawanda vawane nhomba kuti vamwe vakwanise kudzivirirwa. So ndo zvandinga taura nenyaya yekuti polio kana kuti iyoyi mhetakumbo inobva kupi. Chandingangowedzera ndechekuti nhomba inokurudzirwa chese sezvatinoziva kune prevention kana kudzivirira zvirwere. Zviri nani pakuti tizoda kurapa munhu awana chirwere. Saizvozvi tinoziva kune vamwe vaya vamheta makumbo vakaremara vekuti havana kuwana polio vaccine nenguva yakakwana. Saka zvine zvaakuvaita kuti upenyu hwavo husafamba zvakanaka. Saka tikakwanisa kuti vana vese vawane nhomba nekukurudzirwa kwatinoitwa nevebato reutano nana chiremba nana mukoti, zvinoita kuti vana vazokura vane utano hwakanaka.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, Philadelphia Eagles yakakunda Kansas City Chiefs 40-22 nezuro ndokusimudza mukombe weNational Football League Super Bowl kuNew Orleans. Jalen Hurts weEagles ndiye akadomwa semutambi akatamba zvinonwisa mvura kana kuti most valuable player. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndovakave mutungamiri wenyika wekutanga kuenda kunoona makwikwi aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vari mutsigiri wechikwata cheFiladelphia Eagles vaNick Mada.
kuno kune mufaro pachivanhu chedu tinoti mufaro singwi kutaura mufaro wemhando yepamusoro tanga takazvitarisira timu yanga ichikwanisa kunge ichitirakidza kuti tichasvika pano asi patazopasvika ndiri kunzwa mufaro unobva pese pese munhu wese akapeka girini ndaona kana guta redu manheru rinenge rakapendwa girini nemalights almost every building saka mufaro wacho uri kunakidza zvakanyanya kuvagari veguta redu rePhiladelphia state yedu Pennsylvania nevakatikomberedza vese vanosvika kwenyu kunana Washington DC and vana New York
tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wenyika iwe kutanga kuenda kumakwikwi aya eSuper Bowl munoona sei izvi
ini sekuona kwangu ndakazvifarira zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuenda kundotsigira vatambi vatambi vachiona vakuru varipo vanoona ukoshi hwavo vanoona ukoshi hwemagemo aya kuti unobatanidza vanhu vari pamwe chete saka chinhu chandakadzidzavo zvakanyanya semunhu akabva kune imwe nzvimbo chero ndava mugari wemuno zvangu asi zvakandikwidziridza ani ndinovimba zvakakwidziridza vanhu vose kunyanya ivo vatambi kuti vazoita simba rekutamba
pane urongwa here hwokuwanikwa muchifarira kuhwina kwakaita chikwata chenyu ichi hwati hwavepo uyezve pazvakamboitika munguva yapfuura zvakafamba sei
nguva yapfuura pakaita zvakandishamisa zvandaisati ndamboona because nekugara kwangu kwandaita timu yedu yeeagles yanga isati yaenda kuSuper Bowl asi ndakaona Philadelphia riri guta rakasiyana mazivi andinoriita nguva yese nemufaro wandandisati ndaona nekuzara kwevanhu vandakashaya kuti asi America yacho yose yauya kuno kuPhiladelphia urongwa handisati ndiri kutotsvaga mashinzwe kuti tinoita wokamu vakomana vedu vevaripi nekuti ndiri kunzwa kuti kuchaita snow kutanga mangwana kusvika mushuwa musi wechitatu ndachitarisira kuti tirangoita mutambo wacho pakati pevhiki kunana chitatu asi hapasati pava nemaconfirmations asi ndinoziva zvangu kuti pachaitwa zuva rakakurisisa rinosanganiswa nevagari vemuPhiladelphia kuti titambire timu yedu pachaita mufaro wakakura zvakanyanya
mutsigiri wechikwata chePhiladelphia Eagles Vanik Mada vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuPhiladelphia muno muAmerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
nyika yedu yezimbabwe nyika yedu yezimbabwe ngaidzidze kurarama nezvainazvo kwete kuimba yekutarisira zvipo zvichabva kune dzimwe nyika zvonzi international aid hazvishandi vanoti singapore yakakwanisa kuvaka nyika zvakanaka nokuramba zvinhu zvakaita seizvozvo leader wokutanga akaramba zvenyaya yezvipo nyaya yemaaid yemaassistance su tinoita mistake yekubhajeta chifunga kuti chapuwa zvipo nyaya yezvipo nyaya mweya wokupema ngaubve muhurumende yenyika ino ngaubve muhurumende yezimbabwe
makadii paStudio 7 ndibaba chinogurei regai nditi kuwana vezimbabwe chokwadi chiripo mazimbabweni kana takasimba takabatana ngatimirei nechinhu chimwe chete zano haimbofa yakabva maministers aya nana munangagwa nevana vake ava neshamwari dzake idzi havambofa vakabva ende vanotorwisa kuti varambire pamasimba because vado vachiguta saka isusu tikasagadzisa nyika yedu pachezvedu tega mazimbabwenzi hatina kwatinoendaenda hatisi kukunda ticharamba tichingochema vachingogadzira mazimari vachichinja mazimari vachidini iko zvino vakuda kufadza maovheti manje kuti maovheti vanyarare
uyo jobhosikara unozviitisa danga ichiri nguva yemaBSA yana Smith marovero avaiita vanhu musaka waipera iye zvinoizvi vakauraya pati yeMDC yana Chamisa vakaimwaura mwaura iye zvino haichafi akahwina futi noumbimbindo kwake
mamuka sei vashamarari westudio 7 mamuka sei mamuka sei ndine Brian ndiri paPolokwane paSouth Africa po ndoda kutenda navachivhayo ndoda kutenda navachivhayo vakaburusa vavhara zipi mumupangara
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri vestudio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nenyika panyaya yemari yekunze apo vakawanda vochengetera mari mudzimba ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina ntungamiri Nkomo.